zvino zvacho zvakaitika sofas kuti ndinenge ndichinyepa kuti chii chakaitika takati gereso mudzimai wangu ari next vauya general chiweta achida kukwazisa mudzimai wangu just that time baba akwatanga kudhubuka so ndatora kavha ndarara pasi but mudzimai wangu akaita mai akaihenda mafurus abva atona pamusoro vamuviri zvino zvacho zvakaita too fast
pavhidhiyo dzatiri kuona munoonekwa muchitaura navachiwenga pasati padhuka vanhu vanototi ndimi makati vabatsira apa munoti chinazvo vadhuve
no mudzimai wangu general chiwenga akapfuura kwandiri akaona mudzimai wangu abva aita uten kuti amukwazise akamukwazisa ikoko chimukwazisa yatanga wasengurira nomunasoni yacho mobi yacho so what happened thereafter know what can tell hatichazivi kuti chii chakaitika
mapurisa pane zvaamboti ataura here maererano nokufeefeta kwavari kuita panyaya iyi
havasati vaipa statement asi vari bhizi chaiyo ikoko first kuti vazive kuti ibhomu yakaita sei tamirira izvozvo kuti izve yazvacho kuti zvinoita sei zvinofamba sei
asi inini nomudzimai wenyu hamuna kukuvara henyu
iye akaihenda mafumes abva aita stand condition for a short time akatonera kwandiri akahata akamuka but she was okay hazvina kunesa and then ndakakora a bit of work in my knee but ndikurovera pasi ndichitora kazi